Pose palikunga na vanu, pangave parufu kana paminamato. Vanu havasi kubatana maoko apo vanu kwazi sana. Sezvinoitika musika nemagariro evanu. Parufu rwakaitika mumusha weTeen World North nemusi wesvondo vanhu vakanga vasingatambanudze maoko avo vachikwazisana asi kuti vakumanyisa zvibhakera zvavo senzira yekubatana maoko parufu urwu. Izvi ndizvo zvaiitwa zvakare kunyaradzo funeral parlor apo hama neshamwari dzaiuya kuzotora mitumbi yehama dzavo. Mumwe mugari weTeen World North amai Auxilia Mudonga vanoti vanhu vari kushandisa nzira dzeutsanana parufu pavanenge vakaunga.
Kwetu kutino zine mariru wakabwa kuitika takwana watu wanangwa nuruziwa naito wanakashika katika batana mwoko wogeza mwoko wakubula wogeza mwoko vayibika vayato wana uti kafu wa suka milivo nejiki wacho wati apana nuzi kudi kufara shataji cheka zizemi nima kafara wukusuka mziwa chuna mishonga shirikili wukuna uti anaswa masika na mazeji yu uchina ima yu mshitaya nengu nenguwa taka apana munu na maesuka pakupera na wata kwa wanda agwara takato wana uti wanangwa nuruziwa Bravo do Guara.
Amai Mudonga vanoti vanhu vari kuyeuchidzana nezvekorera zvokuti chimbuzi chepamba pavaive vari pane rufu chaigezwa nguva dzose nemishonga nekudzivirira kupararira kweutachiona hunokonzera korera.
Zvachikoyekedza nacho chitingere kuna korera sikana uya jindo unongodiwa pao pamunhu pakosefa jini pangodi iitwe kuita kudzivirirochi korera. Aiwa vanhu kuti chatakona kuti vanhanozova vanhu vasikarare vakapamarira kozovaive kuti akaiva vabata maoko achidi achienda romokwadii achienda akaona kuti vanhu zvara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana-siyana nenyaya yekuchimbuzi woku vaivo vanhu mushoka yakairi kuchimbuzi chisa zvichigeza after 20 minutes geza chimbuzi.
Mumwe mudzimai amai Faith Chewe vanoti vanhu vave neruzivo rwekudzivirira kubatira chirwere chekorera zvakanyanyisa.
Korera iri kuuraya, korera yapedza hama neshamwari asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei korera kuutsanana kuti tichibva kunogeza maoko tichibva mutoende togeza maoko tichibata chikafu togeza maoko chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa ende tinofanira kugeza mafutsu edu hatifanirwi kungoti kumhoresana takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusatomhoresana zvachose kuitira kuti tiregere kuspreada chirwere chinonzi korera.
Amai Chewe vanoti chirwere ichi chabata vanhu vakawandisa zvokuti vamwe varwere vari kurara pasi kuBeatrice Infectious Hospital icho chiri pasi pekanzuro yeHarare City Council.
Ndine hama yakaenda kuNazareta vakarwara bamini namainini kawani bamini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vakaadmitwa vaadmitwa I think for 4 hours ndobva vanzichienda ikumba because panabva pazarisa vachisvika kumba vavaita futi serious vavadzoserwa futi kuhospital kuNazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here kana kuti
Chewe, kanzuro yeHarare inoti vanhu makumi mana nevatatu vanga vafa nechirwere chekorera muHarare chete pakuvira kwezuva nemusi wesvondo. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti korera chirwere chinodzivirika nyore nyore kubudikidza nekuita utsanana. Ndakamirira kuti Joseph Nkuu, Teen World North, muHarare ndini Kirimudzamiri.